Alwin Rockers, Fusion, Charisma.
Okay, what if you got my suit?
Ready! Tem, Tete, Richinari, Tibo Vakashafa Chiawati, Vachida Kutanga Kakirati, Saka Finland, Avafuta Prenita, Vasili Papi, Avasi Mahati, Vatakuzi Pisa Batiman, Vachifuga Kutipa Mandiri Bam, I want Terere Masasi, Lipili Pichati Tati to my brat, Kalatati Kufu, Kufu, Avala Kanati, Kanati Kufu. Killing poverty. Hey, blue is even the bagati. See, no zongo sangana kusotati. Zaka, materesi, obviously. Varbuta kuta, jamu manzi, apa. Vachi, torera, pasare ma fans. Vano gazira tu manzi. Tuska, tuka, tuka, puta, tamo, piwa, kana chanzi. Kujera kungoti, anzi. Apa vano nyenga, hanzazi. Vana vekuti, anokvira, vampurova, kana kumara, kanzi, kwa muzanzi. Kalatati kufu, kufu. Hapana kana, diga, roti, bufu, bufu. I want over kika to makoto. Habana kana noche bufu dati pirru. Kufu, kala dati kufu chete rufu. Rufu, ava tova buru tamo tutu. Kufu, 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 kufu. Bese ne masulu ne masutu. Kufu, una riti mura pinja kufu. Saka, rabat kwa kutu. Kufu, hey, hey, chese pane hufu. Pirru, kala dati kufu, kufu. Habana kana diga roti bufu. Bufu, I want over kika to makoto. Habana kana noche bufu dati pirru. Kufu, kala dati kufu chete rufu. Hakuna kana makuruku.